Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 19 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotandara navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru. Mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kuzvidzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika. VaMuzembi vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi. VaMuzembi vati zvekare Zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira Zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabvazera vasingakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva pamire nyika.
Isu People's Party, our position is very clear and emphatic. Nguva yekuti vaMnangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara. Inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevenzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi. Kwamuri ikoko kuAmerica, vana Obama vanotungamirira maekonomi aroko kuma 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion, vakapinda mumahofisi vana ma44 years, nokuti ndo panenge pachakapinza njere. Njere ndo pedzinenge dzisiri kukwanisa kusenzera nyika. Kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere, vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati zvanzwisisika norurimi rwako. Zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo, unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apo, unonzwa kunge kana vachiita Jerusarema, unonzwa kunge vari tangororombe. Izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo. Saka pane mizerawo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years. Pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotisenzera, haazi ma8 years. Ma8 years ndokuchengeta vazukuru. Kana une purazi rako zvakaita vaMnangagwa kushewood kuya kuya, unoona kuti ndokune kune njere dzavo ikoko kunyaya dzeo master farmer. But master country yokurana nyika, aiwa kwete, apa vashotegwa.
Imi bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi? Chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino, uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo?
Ichonho chokutanga munyika mega mega, mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba. VaMnangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza Zimbabwe muna November 2017. Munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu. Ndokukoshiwa izvozvo ndokutanga kubvambirana navanhu. Saka nyika ibvambo bvambo zvomunongoona imi. Ndosaka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita misangano kuti amobilize party yake ikwanise kunge ichikambena ichiitawo zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa nemapurisa namasoja zvotongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe, whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndo musimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU-PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhindoko etine takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipiwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unity iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe, tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity, hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda muna Namuramba tsvina vanhu vachiputsirwa dzimba kusvika munana August 1, 2019 pano pane Zurapa kusvika munana January 17 iropa chete ninge richingotsinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro roda kugezwa. Rogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei, uye dene manga muri mutungamiri wenyika, chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Weta one nation, one Zimbabwe. Kana wangodaro wakuenda kuchinano chechipiri, chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu, it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko, haisiri nyaya yekuti uinira nekwake, uinira nekuku, uinira nekuku, tichindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunzoko. Uye Zimbabwe nechikwereti cheinayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mbamenyu mune popoto, nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti munee muchirwa, havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Mzembi vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba, kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFare Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngati nzwei hurukuro yavaita na jonga kande miri we studio 7
urongo ujonga uno nyanzisa shukuru zvino buditsa pachena kuti state of the nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzobana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zviri kuitwa nevatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutombonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzvitedzerwa nevanhu zvinorevei woti vabva kutaura izvozvo the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga tichingori muZimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster uye vaisa zviga zvekuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho
asi takanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20
mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva makumi matanhatu 60 days anotevera havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko tatowanaro kudhara saka vakatoti from immediate effect they stand suspended saka aya mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve asi mhosho chayo yatoparwa
saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu
ndo zviri kuitika chaizvo joga havasi kurevesa ndingakupe mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti hurumende yezimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus chekutanga pane munhu akabva kuchina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva afira munomu hurumende yakaripota ichiti emutare woman its on record kusvikira wemapepanhau wabvunzurudza ndo pakazonzi anenge kuchina havana kuda kubuda pachena tine makesis akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuWilkins Hospital vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuchina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus asi mashoko avamunangagwa vakati ivo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira Zimbabwe havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko
vafarai maguhu vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vanodzidzisa zveupfumi padefry university muzvinafundo Elliot Masocha vaudza studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyange pasina murwere anacho munyika nekuti mabhizimisi evanoshanya vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera
ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvo zvokuti kana vari uno kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuzimbabwe chinosvika so kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika tapiwa nguva yakareba sevanhu vezimbabwe yokugadzirira tapiwa nguva yakareba vanhu vokuzimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwatakabva chinosvika sokuonawo chatova pamukova chaipo pedu panana South Africa apa chavapo saka zvandinokurudzira vanhu vomuZimbabwe ndozvokuti ngavateerere zvavanobvunzwa nenyanzvi. Hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavhena wovunoku, zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabvunza kuti asvika papi, vanoenda pamberi pavanhu vachivabvunza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi. Asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete. Tikatoti sune imwe nzira kana takutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi, tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe maeffects acho. Tinoona kuti mahotera, tourism industry yaafektiwa chaizvo. Hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe. Tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda kune dzimwe ekaya US dollar yatinochemera. Zhinji yacho imwe inobva nokuna matourista vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenga zvikafu, haichiri kuwanikwa mari iyoyo. Saka nyango chirwere hacho chaicho chasvika kuZimbabwe, asi maeffects acho atosvika.
Kana makatarisa Zimbabwe pachayo, munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi?
Zvino tinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira. Chiri kutinetsa muZimbabwe ndechekuti health system yedu kunyaya dzezvitano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Chimwe chinotinetsei zvekare ndechokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatesti, munhu asati atestiwa. Taiwa kuti kuvhik fos kunotiva kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangoviya nacho, havasati vava namatesti kits acho kuvhik fos ikoko. Saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi, kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chatingaita, kune kwakunonoswa nenyaya yematambudziko atinawo okushaya chii, okushayiwa magetsi okuti vanhu vangaona TV kana kuteerera kudziredhiyo uko. Saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu, chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare nokuti zvipatara zvedu zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Saka chatinofanira kuita savanhu vavona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe, uyo ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwikwa kwemhosva mumatare ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti Daily News hurumende inoti magweta evaimbove gurukota rehurumende panguva yekutonga kwavamugabe vasevhu yakasukuwere vakumbira dare redzimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Idzi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamuchudi Ncube, vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, nenyaya yavamugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda. Nyaya yemasanctions, vakadzinga varunguka vakasara ndo vaiva nemacompanies vakainda vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika, nekuti kana paine corruption nyika haisumuki. Abapa hatongwi akangonotongwa anobudiswa. It's a vicious circle. Varingaingochinjwa madepartment vachiba they are filth rich. Well, the government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. Saka zvemasanctions izvi zvavari kutaura ka, it's a secondary issue. the initial my initial stages in the kuti why is it that ivo vachava vari rich ivo nyika isiri rich ukaenda kwese kunotoona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imimi maakuti kwanzi ivo vakuti masanction vakungo blame iko zvino vari kufarira kuti coronavirus yauya because ivo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire mishonga kwavanoda kuine zviri possible kwavari nokuti mari vanayo vakatipa izvozvo mabhondo tishandise mabhondo anoziva kuti haisi mari ivo vachitora mari so they are playing mental games with this with us vanhu ivavava but time is ticking mari vanokuzviona
Hey, Pastor Joseph, mamuka sei. Indilombotaurawo zvangu ndakananga navanhu vesano. Ndotanga navamunangagwa. Vamunangagwa tinokumbirawo kuti pamunenge muchitaura nevanhu handidega. Chimbomirai zvemajokes. Taurai zvinoendesa nyika kumberi. Kwete zvemajokes zvokuti vanhu vane nzara vongosekerera nezvisingaiti. Ndopfungwa dzamune muradzi kuti dei vanhu vakandisekerera. Majokes amunee muchiita. Taurai nezvokuti chikafu chowanikwa sei munyika vanhu vachidya vachiguta. Chirwere checoronavirus chorapwa sei kwete mafanisi zvemafanisi chimboisai kusaidi touya kuna opa muchinguri kana usina zvokutaura naye opa kunyarara zvinei kunyatsotofura muromo zasi nekumusoro kusora taura zvisane basa kuti chirwere chakadai kuvanhu vakabva kunyika dzakatemera zimbabwe zviramba hachina kutangira kuchina here kwakuzoita kuna vamanguja pamaka adresa mari yenyu handitika muchitaura muchiti ikatadza kushanda 1:1 neus handiti ndosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofanga kuti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idonhe ndiyazodai ikadai hamungaenzanise mapepa pepa ramunongotora muprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa enyu anoshanda muzimbabwe chete kunge kwaanoshanda ndekupi vakomana tinyarewo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa ivi muchazorangwa kekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa zireni papretoria
kwazoi makasi ini ndoita vhota komuchinamurira zvangu ndiri pacape town apa ini ndiri kubata nemashoko amai muchinguri avakataura kuruzhinji revanhu kuti coronavirus iri kuranga hatiziviwo kuti kana yakuti dai somuno muafrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai muchinguri aavake ende zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muzimbabwe that's why vakapamba minda muzimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro instead kuti minda irimwe vestudio 7 mukuita henyu basa nekuti panyaya tova tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp main tinokutendai motaura navhoda pacape town
anani mangwanani vashamari vestudio 7 tendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemurume unonzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichai vatiri kuvamba muchitaura naye haana chaanombozva pamusoro chinonzi politics mukomana uyu kungotaura churungu chisina kwachakatarisa politics yacho hata ainzwisisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sitereka tine hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe haana ndomunge atombozivi chinonzi marise chii nemaonero andotoita ini munhu unongomari angotaura kungotaura zvisina kwazvakatarisa yeyeyeyeyeye kungoimba churungu nokuti kuimba churungu ndokuti tiwezvo kuti uri kutaura kuti chii hapana kana hwani chavaitaura yotafaudza mugwadiwe hauna kana chinhu chaunotombonzwisisa chose unofanira kutombodzikamiswa hana yako yakanyanya kuzuruka stereka hauna chaunotombozva pamusoro penyonzi politics kana uiwe uchitaura zvinhu zvaunotaura izvi kunyange kwakwira mugomo uchitaura chinhu chaunotaura chi hatichii hauna chakutombonzwisisa uri kuchemere chii kana mazanga chinhu achiiswa achikandwa neamerica imuchiziva kuti mune zvinhu zvenyu munocheme chii garai kana nezvinhu zvenyu mucheme zimbabwe handine zvinhu zvamaminerali dzinawo zvose tinazvo muri kuchema chii chamuri kuchema siyai nezvemazanga chenu kugadzirisa nyika gadzirisa nyika yezimbabwe yeuti wati wati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviitei
maswera sei vashamarari mose vepastudio 7 apo ini zita rangu ndinonzi Rickson ndiri munhu zvangu musouth africa ndichiraramira zvangu ndiri muwoster inini nao yangu ndidango taura nipa msore pe mdara uyu anonzi Chiwenga uyu. Kuti Chiwenga sei aenda kuko kuChina kune coronavirus. Mazoona ka muri Zimbabwe kuti vakuru vakuru vacho ndio ndanga kuchikora mitemo. Iwo president wakatara kuti chimbomira ikuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus asi akatoenda baginya kuti hapana zvamunondiita ndiri muhombe nini kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda munofungidzira kuti dai nanga ndiri nini ndaibvumidzwa kukura ndege kuenda kuChina here asi Chiwenga akaenda sande akumana ka aya kuZimbabwe aya Zanu PF soka aiwa tozoona kuti aiwa paZanu PF aiwa ibato remabhuza timu yemabhuza munangu angofunga kungorwera bhora ndikoko ndatenda zvangu
izvi zvekuitika muZimbabwe izvi takutoshaya zvava zvofamba sei vanhu vanonzwarira mizo kuenda kuChina iye Chiwenga vanzwa kuenda kuChina saka kutonga kwapurezidendi kwacho munanga nakaga kungotaura chete pana kuti aende kuChina ukanobvisa vana variko kuzvari veZimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei vangori ziya ringotenderera munyika yemumachingodzika ake mari dzenyika munakagoi varumewa vasina chavanoziyawo kwavagare pasi nezuro mwaifarira kurona kuti yauraya vanhu ikoko kuchinhasi ko inonzi vanhu havafani kuungana vana vechikoro rangu varingane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende saka vana vechikoro vanangana basa vari kubvumidza vanhu ngavaende kuchikoro chete ai munangaga ngaite zviri nani ngaditiro nani munhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi bato rinopikisa repeople's party rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazvikuru mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.